Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy. Vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika, sachigaro weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC, vaGolden maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weAIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act. Vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika, asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita. Vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo.
Tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka, kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inotishungurudza pakuita kwedu basa, zvakafanana neCyber Security and Data Protection Bill. Kana ikava mutemo, tinoona kuti zvichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo. Tine zvimwe zvi zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kusvika ivhen munguva yeCovid-19.
Izvi zvatsinirwa navaClaris Maduku, vano vemukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuChipinge.
Sekutaura kwandikutauraenda kubva kuChipinge, ndinoziva kuti tine macommon radios 3 akalaisenzwa kuchimanimani. Chimanimani common radio, kuChipinge tine ndau common radio nevemuganga common radio. Zvinotaridza kuti zvimwe zvizhinji zvinenge zvichichema-chema kunharaunda idzi dzekutiwo tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu, dzetsika nemagariro zvakaishuwirawo zvimwe zviri for ethical issues tawana mukana kuti akwanisa kuita express aso. Saka ndinofungudzira kuti izvi zvinotipawo pfungwa yekuti aiwa senew dispensation. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoona kuti vazvita chaizvo chaizvo.
Bhiri reCyber Security and Protection Act rakatopasa muparamende uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Bhiri reprivate voluntary organizations amendment act rakatobuda mugwaro rehurumende regovernment gazette uye paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora bhiri repatriotic act uye rinotarisirwa kuendeswa kuparamende nguva ipi zvayo. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati kunze kwekuvandudza mitemo pamwe nekupa marezini zvekutepfenyura, bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
We are alive to the fact that the Zimbabwe Media Commission Act came and left a few things unlegislated that affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzisa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda nemamwe mapazi ehurumende kuti tigadzise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi, vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvangwa vatiwo nguva ino yedenda reCovid-19 vakataura nevamwe vavo kubazi rezveutano, izvo zvakaita kuti vatori venhau vave vamwe vashandi vakave vekutanga kubaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 pamwe nekuramba vachishanda kunyange apo nyika yaive yakavharwa senzira yekudzivirira denda iri. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Sipo Mokone vatiwo separamende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichitevera kushungurudzwa kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuparamende, asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.